vachigarawo board rate IMB vapeti Bevenish vauza Studio 7 kuti vakange vasingatarisire kuti fodya gore rino inodarika makirogiramu mazana maviri nemakumi matatu nemashanu emamiriyoni asi vakati fodya yatengeswa mwaka uno yave kusvika pamakirogiramu mazana maviri nemakumi matatu nemanomwe emamiriyoni kunyange zvayo yange isiri yemhando yepamusoro nekuda kweEl Nino.
Nekuda kwekudiwa kwefodya pasi rose mutengo wayo wakakwira kubva pa$3 kusvika pa$3.40 pakilogiramu.
Vati vanotarisira kuti varimi vachawedzera uwandu hwefodya yavanorima mwaka unotevera sezvo uchitarisirwa kunge uine mvura yakawanda. Sachigaro werimwe sangano rinomira varimi vefodya reTobacco Association of Zimbabwe vaGeorge Seremwe vatiwo kunyange fodya yavo yange isiri yemhando yepamusoro vaitarisira mitengo iri nani pane aivepo nekuti kurima fodya kwave kudhura. Vati kunyange zvakaoma vacharamba vachirima fodya nekuti ndicho chirimwa chinobhadhara nekukasika kudarika zvimwe zvakaita sechibage negorosi. Vatiwo shuviro yavo ndeyekuti dai kurimwa kwefodya munyika kwatsigirwa nehurumende sezvinoitwa chibage, gorosi nezvimwe. Pari zvino kurimwa kwefodya munyika kunotsigirwa nemakambani akazvimirira zvikuru sei ekuchina akaita sechina National Tobacco Corporation ayo anonzi nevarimi anovabatirira nekuvapa mitengo iri pasi. Asi nyanzvi munyaya dzekurima uye vari sachigaro webhoard reAgricultural Rural Development Authority vaIvan Craig vatise maonero avo chibage negorosi zvinotsigirwa nekuti zvinopa chikafu kunyika vachiti hongu fodya inounza mari yekunze ndo saka iri kutsigirwa nemakambani akazvimirira. VaCraig vati zvakakosha kuti varimi vaite zvibvumirano zvakajeka nemakambani akazvimirira kuitira kuti vawane mitengo inovafadza. Kunyange hazvo misika yefodya yavhara nhasi, fodya isati yatengeswa ichatengeswa musi wechina chinouya pasi pechirongwa checlean up sale. Asi makambani akazvimirira ane zvibvumirano nevarimi acharamba akavhura kudzamara awana fodya yavo yese kubva kuvarimi. Hapasati pava nekujeka kuti Zimbabwe ichawana mari yakawanda zvakadi kubva mukutengeswa kwefodya sezvo fodya zhinji yemwaka uno yange iri yemhando yepasi. Fodya inotevera goridhe pakuunza mari yekunze yakawanda munyika uye gore rapera yakapinza bhiriyoni nezviuru mazana maviri zvemadhora ekuAmerica kubva pakutengeswa kwe296 million kgs. Nyika dzinotenga fodya yakawanda kubva kuZimbabwe dzinosanganisira China, United Arab Emirates, Indonesia, South Africa nezveEuropean Union. Zimbabwe iri pakati penyika gumi dzepamusoro pakurima fodya pasi rese dzinosanganisira China, India, Brazil, America neIndonesia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.